Muna akasvika pamusika wekatanga munoton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove, madomasi, muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba. Asi havasi vese vagari vemunoton vari kukwanisa kutenga chikafu, sezvo vamwe vakaita samai Mary gara pasi, avo vanogara nemurume wavo anorwara, pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri, vachiti vari kukanga waya.
Varume vangu ava vakastroka ndokuruhwa njere, havaoni, havatauri papa zviya zvokuita nyaya, kurya havazhi zviya zvokuti unotiwo munhu adya. Chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi, sipo chaiyo inondinetsa. Ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingire. Ipapa vanozviitira mapamba, handikwanisi kuti nditenge mapamba acho.
Amai gara pasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya, zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo.
Bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15. Ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsirwawo nevanondibatsira, shamwari ndodzovanzozibatsira. Kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo, handinewo chokubata, vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura. Izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete haana.
Amai gara pasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita, zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka, sezvo akaremara mitezo.
Hapana vatinongovapa sadza iroro, hapana chimwe chandingakwanisa kuvapa isadza izvo. Nyangwe dai vaitaura mai vabvunza kuti sekuru mambo mweiwo chokuti mungaita utano, rinongova sadza. Sadza racho ranga riri mavheji. Mavheji acho pandakaandaendavo uko ndatagwawo nemota kwavo kunhamo, ndokwandakabva nezvimavheji izvozvo zvatavabika tikatorya, torya futi manero.
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita saPatience Mavhiri, ane makore 13 ekuberekwa, uyo anogara nevanen'ina vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda, uye anoti wonguva zhinji iye nevanen'ina vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo, asi chinenge chiri chishoma, hatisi kuguta. Kuchikoro hatikaenda kuchikoro, tinodzingwa, hatina kubhadhara school fees, saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba, avo vanogara nevanavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha wekatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazuva ano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita, tiri kunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo. Amenowa vanhu vacho mari yacho iri pasi, handisi kuzati vanenge vachizotengesa nemari, asi mari yacho iri pasi, sati hazvitengesa.
Amai Chindamba vanoti sezvo mari yavanowana mukutengesa zvigubhu izvi isina zvizhinji zvainotenga, vave kutotengesawo mishonga yechivanhu, uye vave kuswera vachitsvaga mashizha etsine kuti vabike vawane chekusevesa sadza, sezvo vachiti havana mari yekutenga zvinonyautsa mukanwa zvakaita senyama nemuriwo mumapindu.
Muchino watikatotemawo musi unou, kune zvuru zvedu zvatikaima kubhurawairodho kuchibaro chatatajaa changa chakaita sechichi. Vataenda vataona umwe murume achitobowo muriwo munamidi mai, saka shungu yakazoperewo kumuchine uwe notakasakura pekutanga chitora nechitunda, hazina mbokuenda tibatangotema muchine uwe nasizao tikatiende tinoonani. Takaona mino murume akangoita senyuso vari tu atematema muriwo, tibatata hapana zvatingaita kuri, ngatitemewo muchine tinoonanika.
Zvichakadai, nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedza napose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vachishanda pamwe chete nemakanzura. VaMuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipihwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu. VaMuliswa vanoti ruzhinji rwevanhu munoton rwakatarisana nenzara yakakomba.
Norton ine population iri kukura, inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people, iye zvinoi ya 80 to 100,000 people, and zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu, zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaitawo vanhu, chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton, lenda ina kukwira, kukura production isikunyanyo itanema zon though it's a peri urban area kune farming iriko land kuna na what 13 14 and 15 drought inakubetsera zvakare kuti tibe tione kuti vanonana chikafu chavo vagara vachirima home town dimomo zvibagwe zvavo asi pari zvino zvatome inenya ne drought data receiver
zvichakadai amai gara pasi vanoti havasati vakwanisa kuwana rubatsiro kubazi rinoona nezvemagariro evanhu
iyo mufe yakauya kuzobatsira sisi ine handidi kunyepa kusvika nhasi 2013 ndichibata dhodho ndichiita sei handina mari wabatsiro kwandakawana kwandinowana asi vamutohwa chii vanobatsirwa tongoti hamene kuti vakaita sei vanobatsirwa iye mindokutanga kutouyawo panona
vamuleswa vanoti chakakosha ndechekuti pasapinzwe zvematongerwo enyika mukati kana hurumende kana mamwe masangano anobatsira achinge abatsira nezvokudya sezvo achiti nzara inobata munhu wese zvisinei kuti munhu anotsigira bato ripi
iye zvinoizvi takaita command agriculture kuna vamunhu vakutora mafetiraiza vakati vada 20 hectares asi vari kutora mafetiraiza 200 hectares uku imari yaigona kusevhwa nekundakambobvunza muparlamendi kana tine drought iri kuya tichiziva tadini kushandisa mari yemafetiraiza tifanotenga chikafu tipe vanhu togadzirisa irrigation totageta mafarmers ane irrigation chete kuti vafane kurima tichiisa imwe irrigation munamwe mafarmers nekuti mathing water bodies akawanda ane mvura asi irrigation hapana saka tofanga tichitaura chokwadi noti kungoita zvinhu zvekufadzana and so forth saka imwe mari yakawanda yakaenda kumafetiraiza kune vanhu vanotengesa vasingarimi yafanira kunotenga chibage ende iye zvinoizvi hatisi kuziva chibage
sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muzimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika dhorobha renoton ndiro rakanzi neworld food program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya WFP inoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita senoton yakabva yaparura kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari ndakamirira studio 7 kunoton ndini Thomas chiri pasi.